Vagari vekumarange, Chakowa, pamwene ku Hot Springs mudunhu reManicaland vanoti vave kurarama nemichero yemusango. Momwe vavagari ava vati Motsigauke vemudunhu rekwaChakowa vanoti havasati vatanga kuwana rubatsiro rwezvekudya mudunhu ravo.
Takumuna hamuna, tiri padrought, hamuna nechiro. Takadokedzwa kudai mafoundation izvo zvinoita hamuna. Izvozvi zvanzi upona ngenyii, nyii munozviziva. Mutiya unodee zviro zvatonongera nguvako ndokotengesa cup 5 rand pamashopu. Ukaonga kuiti $3 wotengesa 5 kg, woendokozhia nemhuri. Hamuna chikafu vamwedu muno, tiri panzara yakashata. Handita tangombozviona kubvira ndakabarwa. I am 73 years old. Hatisi kumbobvira takaone nzira yakadai ngeiyi. Nemvura mwaudzi hamuna. Nguva yafebhuruari kudai ndiyo nguva inotorwa vanhu mwaudzi. Sezvo munhu watofa pachakohwa wazooneka pakati. Munhu watofa pakati wazooneke pakati.
Mumwe mugari wekumarange vaelisa Chibuwe vanoti vari kurwadzikana zvikuru nevana vari kutadza kuenda kuchikoro nepamusana pekushaya chokudya.
Nzara yatoshata munharaunda mwedu. Vana vachaende kuchikoro. Vana vakanyaende kuchikoro havana chaanodzidza ngokuti vanonga vachitokutsira. Vanonga vasina chikafu chavanonga vacho. Saka vanonga vatoneseka chikafu muno hamuna zvachose. Vatoite dambudziko guru renyaya iyoyo.
Kunyange hazvo upfu huri kuwanikwa muzvitoro zvemunharaunda iyi. Muzvare Abigail Chibuwe vanoti havana mari yekutenga upfu hwemuzvitoro uhu.
Nyaya dzechikafu muno dzakatooma. Mune nzara kwayo. Nzara isina kana pamwe petinobata. Hapana kana chimwe chetinoita. Hapana kana pamwe petinoone mari. Tine nzara chaiyo yakakura. Anharongorama ngekundotize zvaiita maworkers aiuya otenge huku votoenda kotenga kachifaishi. Pamwe kachifaishi pamhuri yakawanda. Hakaseri, hapana chemunoita. Pamwe kukurunge bota kwakuzha. Kana bota remauyu totokurunga totoriya. Ano unosvika zvekuchikoro katoti bezwe hakachatozwi zvinotaura ticha. Katoremba, kobve miromo inenge yakati papata kuoma.
Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti kuchinja kwemamiriro ekunze ndiko kuri kukonzera kusanaya kwemvura zvakaringana uye kupisa kwakanyanyisa kuri kusiya zvirimwa zvizhinji zvatsva. Nyanzvi idzi dzinoti kupisa kwakanyanyisa uku kana kuti El Nino hakusati kwamboitika muZimbabwe kwemakore makumi manomwe nemashanu uye kuchasiya gohwo regore rino rakadzikira zvakapetwa kaviri zvichienzaniswa negohwo regore rapera. Hurumende inoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu munyika vanoda rubatsiro rwezvekudya asi nekubouka kwehomwe yenyika Zimbabwe iyo inoda mari yechikafu inosvika bhiriyoni nemazana mashanu emamiriyoni emadhora inogona kutadza kupa chikafu vese vanoda rubatsiro. Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakatara nzara sedambudziko rakaipisisa munyika vakakurudzira masangano anobatsira kuti abatsire nepaanogona napo pose kuwanira vanhu chikafu. Ndakamirira Studio 7 kumarange, ndini Patricia Mudadigwa.